pamusangano wavaitane vatori venhaumara renhasi mutungamiriri wejob scholar solidarity youth movement vadarlington chigwena vati mangwana izuva rakavakoshera zvikuru
isu tinotenda kuva job scholar vakasungwa vachimiririra mhuri yavamo blessing ali mhuri yenge yarasikirwa namai vomusha iyo ndo mhosva yavari kupomedzerwa asi yakabva yachunwa kuiswa kumwe vatongerwo venyika vachida kuwana chekuvasungana tinoona kuti hakuna munhu akakodzera kuti anga ari muusungwa iye asati abatwa nemhosva vajob scholar vane kodzero yekunge vachitongwa vachibva kumba vachinge vachitongwa vachitoriritira mhuri yavo vachinge vachitongwa vaine rusununguko rwavo kwete kuti vanogara mujere kwenguva yakareba izvozvo mangwana vakazobatwa vasina mhosva zorevei ivo vambogara mujere
mukuru wezimbabwe human rights association vadzikamai bere vatiwo pari zvino vasikala inhapwa uye vari kutopikira mutongo kunyange vasati vawanikwa vaine mhosva
vasikala musungwa vaya vatinoti maprisoners of conscience inhapwa nekuda kwekuti vakasarudza kutevedzera kodzero dzavo havana mhosva kusvika vabatwa nedare kuti vane mhosva ndoo kodzero ine munhu wese pano pasi isi tinotoona semunhu atoseva kunyange mutongo waasati apiwa
izvi zvatsigirwa navaHerbert Chamuka vePeople's Unity Party
koti dzedu dziri kushanda pasi pezanupf zanupf ndo inopasisa kuti koti ngaibudise munhu kana kuti ngairege kubudisa munhu ende vajob scholar nguva yareba vari mujere vakagara zvekuti dei vanga vane mhosva vangadai vakatotongwa kare asi kuti hurumende yedu iri kuda kuvatsvagira mhosva yavasina kuti vawane chinovagadzika mujere saka tine vamwe vanhu vakatopinda mujere mushure mevajob scholar vakanga vane mhosva asi vakatobuda vari panze but vajob scholar vari kuuya kukoti vodzosegwa mujere vouya kukoti vodzosegwa mujere
asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vaudza studio 7 kuti mabatirwo ari kuitwa vasikala ari pamutemo
tinoremekedza zvakare kuti mutemo wenyika namatare enyika haana hombarume kana hurudza pamberi pavo anongotonga sekutonga kunofanirwa kuitwa mutemo kana iri nhau yavasikala isi tinongovimba kuti matare achafambisa nyaya iyi kusvika pakupera kwayo nenzira yakafanira sezvaanga agara achingoita sekuti tione sekuti kwai matare ane chimwe chaanenge achiita kunze kwokufambisa nyaya dzemutemo sezvinotaurwa nevamwe ipo pasina humboo ndinoona sekuti kungonyepa nokuda kuvanda kusere kwechikuru
mashoko aya anotsinirawo zvakataurwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi kustudio 7 kuti hurumende haipindire pane zvinoitwa nematare uye vanoti akazvimiririra vajob scholar avo vaimirira zengeza west mudare reparamende vanoti vanogara vakasungwa ngetani dzemumakumbo vari mujeri rechikurubhi umo vanogariswa vega ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.